maatisa atinawo tine maatisa akabva kuZimbabwe tina nati o mukomana anetsa nesongo yake vanese mukuziva ngati pere power power tina XQ mukomana anetsa nesongo yakanzi Musoro Bhangu saka tina Freeman but unfortunately Freeman nguva yake yake yasinonoka kusvika saka akakwanisa kuuya on time bozi visa rake ranonoka kubuda. And then tine musikana anetsa tine masongo atakutamba mutambo unonzi mapiano from South Africa saka tine queen of mapiano abva kusouth africa atopinda nhasi tinaye anonzi Bebe Ngogo. And then tine youngster uyo ari kuziva mukomana anotambawo dzimbo dzake dzerudo rudo anonzi Confused vanomuziva socialoshipi mai avasikana aiva vanomufarira. Then tine mupanhu anotamba sereku anonzi Joe the Show neni then madjs akangowanda wanda anenge achii pamutambo wedu abva kuzimbabwe futi tina DJ Tamuka. DJ Tamuka ndiye anomeshura kuti mamusic yavo yese vakomana varipo ndiye anorana maengineer acho yese.
Mitambo yenyu iyi ichange iri kuitirwa kupi nekupi nekupi?
Mitambo yedu yokutanga musi wesaturday uri kuitwa kuko kumanchester then musi wesunday iri kuitwa kubirmingham and then musi wemonday iri kuitwa kubirmingham saka mavenues acho ese kumanchester ichange iri venue inobata vanhu vakawanda saka vanhu vazhinji vemanchester vanoiziva venue iyoyo. Birmingham achaitwa two mavenues nemusi wemonday inenge ichiitwa barbecue the family party kuti vavese vada kuione vana vada kuione vainofarawo dati uouya wamuonawo nemaparents saka ndo mutambo wedu uchaitwa paweekend panapa independence inonzi Zim independence. Zim independence stands for Zimbabwe independence.
Ndianani vakauronga?
Yakarongwa nevakomana vakatanga kuno mukomana anonzi Kivu Kevin na mukomana anonzi Kojo. These are the guys vagara vari muindastry kudhara vanounza maartist. These are guys vari popular futi vakomana ivava vanounza futi vanounzana na Davido muno muuk. So ndovakauronga mutambo uyu zvakakodzera kuti mutambo uyu vakaona kuti aiwa no mutambo uri ngatiuronge nekuti palast year zvinhu zvedu kanekugara kwatikaita mucovid umwe vanhu vakasafa zisieri ngatiunze mutambo muno munzvimbo kuti munhu wese ambosunungukawo after zvatikaonawo gore rakapera iri.